Mufananidzo 3. Vanhu veIsraeri vanoyambuka rwizi. Joshua 1 ndima 1 ndima 2. Uyewo Joshua 3 ndima 1 kusvikira kundima 17. Mushure mokufa kwaMoses, Mwari akasarudza Joshua kuti ave mutungamiriri wavaIsraeri. Ipapo Mwari akati kuna Joshua, "Moses muranda wangu afa. Zvino iwe navanhu ava chigadzirirai kuyambuka rwizi Jorodhani mupinde munyika yandavakupa kuvana vaIsraeri. Simba utsunge moyo, nokuti uchatungamirira vanhu ava kuti vatore nyika yandakapikira madziteteguru avo." Mwari akavimbisa kuti aizova naJoshua uye akamurayira kuti ateerere shoko rake iye Mwari. Ipapo Mwari akaudza Joshua saizvozvo zvokuita. Vaprista veIsraeri vaiva nebhokisi raikosha rainzi areka. Mukati maro maiva nemirayiro yaMwari yakanga yakanyorwa pamawendefa amatombo. Mwari akavarayira kuti vatakure areka vachipinda nayo murwizi Jorodhani. Rwizi rwakanga ruzere, asi tsoka dzavaprista padzakangoguma mvura. Rwizi rwakamira kuerera kubva kumusoro ndokubva kune rimwe divi kwaoma. Vaprista vakamira pakati porwizi, vanhu vose ndokuyambuka vachipinda muKenani panyika yakaoma. Mwari anoda kutidzidzisa iwe neni kuti kana akatirayira kutiite chinhu chipi zvacho, tinofanira kumuteerera uye tichivimba naye kuti achatibatsira mukuita kuda kwake.